chitemo ichocho chiri kunzwikwa tangomirira muridzi wemari omuchengeti kwete muridzi kuti tigare pasi zvechokwadi zviri kurwadza kuti mitengo iri kuramba ichingokwira asi mari isina kuwedzerwa takatiwedzerei January to March as you remember nekushining allowance tichizopazve 400 million tikumasivo 7 but the prices have continued to go up so we are thinking of reviewing it but then it needs to, the decision has to be made through consultation with the Minister of Finance
saka matotanga here kutaurana muzvinafundo mutuli ncube nezvenyaya iyi
izvozvo hatisati tatanga but nekuti havapo but that's not the reason tikuda kuti titange tanyatsozvinendaka tine maforums emadiscussion kumacivil servants tine joint national negotiating forum
saka muri kutarisira kuti vashandi ava vanenge vanzwa kuti vari kuwedzerwa mari mumwedzi upi
hama kundibvunza izvozvo zvatisati tataura handisindati handisandataura nevaridzi vehomwe saka ndikakupai mwedzi right now ini ndisina kubata homwe it will be unfair let me get back to you when I've got the right information and the right timeline
ko vamwe vanga vakuti aiwa takuda kuramwa mabasa nekuti zvinhu zvinenge zvahoma
zvechokwadi zviri kurwadza asi dai vanga vachida kuti timbotaurirana kuti zvinhu zvese kunyange mumba unongokurudzi kuramwa musina kumbotaurirana kana varamwa tisina kutaura zvozoita sei handiti vana ndo vanosafa.